tirikuta anga musuwe tishanu, tishanu chino, pa Double Tree Hotel, tene business dinner, muso Friday maneru, pastor renewals Friday maskat na maneru, then Saturday tene business expo.
Gungano irire Zim Expo rakana kirachi kuva na ve Zimbabwe.
Gungano re Zim Expo rakana kirakakuti inandaro. Yema Zimbabweans ari kuno kudiaspora vakawanda nevakasiyana-siyana. Vamwe vacho vanenge vachibva kune nzvimbo dzakasiyana-siyana kumachikoro kwavo nekumabasa avo. Vapedza gore rese vari pabasa vomboonawo weekend yekutandara nemaZimbabweans vachidya chikafu chekumusha, mazondo, nyama, mimhanzi nezvakawanda-wanda zvekuno kana kufadza vanhu plus. It's a time kune ava vanoita business vauye vamboita mabusiness exchange. Isu tiri veZim Expo Business Consortium. Saka our main mission is to incubate mabusinesses kuti vanhu varoda kuita business vaone pekutangira uye vanhu vekutaura navo nekubatana navo panyaya dzemabhizinesi. Munoziva kuti munhu akafamba yega munyaya dzebhizinesi anogona kutadza kusvika kwaanenge akananga. Saka Zim Expo is a platform that fosters business growth, business development kune vazhinji vakawanda kuno mostly maZimbabweans.
Vanenge vachida kuuya kugungano iri vanouya papi uyezve richatanga rini richipera rini?
Heta pakati pegurunga. Gungano redu reZim Expo meitika gore negore. Iro gorerino ra 2024 tiri kuitira gungano redu kuChicago kuIllinois. Tine kuri pakati nevanhu vari kuIndiana, vari muKentucky, vari kuMichigan nevari mumastates amari pedyo anogona kusvikika. Tiri kuno kuChicago kuDouble Tree Hotel iri kuOak Brook.